Nengo dzezano PF dzange dziradzira dzine zvinyorwa zvinozvidza utungamiriri wava Mike Madiro nevamwe vavo vachiti sarudzo dzakaitwa mudunhu iri dzinofanirwa kuitwa zvakare. Mumwe wevairatidzira ava vaCrispin Tarumbwa vati vanoda kuti paitwe sarudzo zvakare uye midziyo yebato ishandiswe nenzira kwayo.
Edzimu profit chinofamba kana chinooneka. We need fresh elections. Taramba zviya zvekuti tinongodzwa profit iyi zvatogadzirwa izvi vantu vatopasvigaro. New dispensation zvayatopfuura. We are seeking new fresh elections in Manicaland. Ndo zvatiri kudimanda isusu semayouth emuprovinsi muno Manicaland. Ndo bandiko ratinaro muzuva ranhasi rekuti patiri kuenda apa kana zvisina kugadzirisika kunoku zveshuwa musangano ucharamba usina kumira zvakanaka muno Manicaland. We are tired with these people because vava kutogadzira zvekutanga kutiita mahearings ekudzinga vanhu vanova vari pafoefront ekurwisa G40 kabao ndo vaakunzi nhasi awa ndo amarabish iyo ndo vavanhu kwavo whilst for the past years vava vakagara havo kupa kwani kuda kwavo vachizorora havo new dispensation yavo muza pazvigaro ndo futi vaabhizi kudzinga vanhu saka tiri kuti tiri kukumbira tiri kuchema kuti tiri kudawo maelections kuno Manicaland kana asina kuitwa zvinoreva kuti musangano uri kuparadzwa kuno kuManicaland nevanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rava Madiro. Mumwe mugari vaRuben Mundembe vanoti motokari dzavo dzemusangano dziri kushandiswa zvisizvo nevakuru vavo.
Property. They've got a vehicle yemanika yemakonia district. Inogara kumba kwamainya kwedu. She's doing private business nayo ari kushandisa achitakura huni kufamu kwake achiita sei kupati kwacho haitowanike inotogara kumba kwake kupati kwacho haitowanike zvinova izvo kuManicaland kunoku if you look idhi yakadya kuManicaland we are not happy and those very same people if you have to be honest like if you look at Mike Madiro the provincial chairperson right now kuconstituency kwake the president akadyiwa zvinonyadzisa but he was taking all the resources from the province acheta chane ku province kwacho but achizotambira at the end of the day akadyiwa kwaistadyiswa ma resources kwacho ndo kwakahwina president like if you mangma Nedi we got headlines ne zero ne and then there and president wakahwina ikoko and but why to starve the mari horses na wa Madiro na wa na mai mabiga so we as the as Makoni as Chiping as Buyera we are saying no to this. It's better we get a fresh election so that it not choose vanhu vane chido nemusangano vane chido ne
vaJubhiri Chiwai vatiwo vanowirana nevamwe vavo panyaya yesarudzo itsva mudunhu ravo kuitira kupedza nyonganyonga yave mubato.
Kuno kuprovinsi yeManicaland tiri kuda kuti kwaite maelection vanhu vachuze munhu waanoda kuti atungamire musangano anodiwa nevanhu kuground nekuti politics zanupf kavanhu saka tikatarisa munhu wanika asina zvido nevanhu haana kwaanotiisa nekuti vanhu vese pasi apa vari kuchema ivo vari kutarisa kudya kwavo chete vari muhofisi haasi kuvanhuko haasi kutodiwa nevanhu zvachose saka isusu shuirati ndeyekuti ngatiite maelection.
Muzvare Eunice Kandororo vange vachiratidzirawo avo vanoti vanoshamiswa vachingonzwa kuti mubato magadzwa vanhu vatsva ruzhinji rusingazive zviri kuitika.
Tinotora vanhu vavo nhasi tomonzwa kuti kuprovinsi kwagadzwa vani hatisi kudava izvozvi zvikurusa mainyakuedzwa ngavabude tisazori isusu vatinoda takaisirwa mukadzi kuende constituent ari kunzi ari kumirira vakadzi vatingazviti akabva nekupi saka tiri kuda maelections kubva kuprovinsi zvichidzika kumadistrict kusvira kusau tichigadzirisa ngokuti idhi yapinde zvakanaka izvi zviri kuti hakuna provinsi no taramba povhe yaramba izvozvo.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura navanyakuedzwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa nekushandisa motokari yebato nenzira isina kukodzera. Asi mutevedzeri wavamadiro mubato rezanupf kuno kuManicaland amai Dorothy Mabika vati nyaya iri kutaurwa yekubvisa utungamiriri huripo pachizoitwa sarudzo itsva ibasa revakuru vemusangano wezanupf kwete sezviri kudiwa nenhengo dzavo.
Tiri panapa isdisciplinary committee hapana maelection ekuti tiri kuimpoza munhu hapana pari kutsarwa munhu its a disciplinary committee yemusangano there are no elections here so maelections eprovince kana achiitwa zvinobva kuauthority leadership yedu yemusangano atisisi tinoti toda election leadership yemusangano vakuru vedu isisi ndo vanotaura kuti kwane maelections eprovinsi saka tina simba rekutaura
nengo idzi dzakanganisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa vajoseph mujati avo vaimbove mutevedzeri wasatigaro wezanup f mumanikaland avo vakatarisana nemhosva yekusaita basa ravo nemazvo vatsigiri ava vanoti vamadiro havazi kuita zvinhu pachena vachingogadza vanhu chete izvo vati zvinosungirwa kuguma pachiitwa sarudzo dzine jekerere sezvinodiwa nenew dispensation ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo